Fresh out from NigerRemix.com.
Shanda ndino shanda chamari aziva rungu vanongo chema vachingoti zvakadzanya
pati mama pamaitikura une taitoshaya kana kuti zvaireve ndakuzviona mari yebhilo mari yebhuku yamaindi pamakanga musinga inonge
Remix.com.